Kurambwa kwemari iyi kwasiya vanhu vakawanda vachitadza kutenga zvinhu muzvitoro zvakawanda nepamisika. Mumwe mugari wemumusha unogara veruzhinji wechikono hono, amai Martha Choriro, avo vanotenga nekutengesa zvirimwa, vanoti varambirwa kutenga nemabhondi aya vachinzi haachashanda sezvo vavanotengera vachizoashandisa kutenga madhora ekuAmerica kwavanohodha.
$2 asira manyuwana ye, ndatorambirwa kumaketi. Kana ndatosiira apa. Mwami utano kuna unu ya shanisa kwa davu enda kuma shop soup. But market chamecha ima davu arambo $2 ae. Baruti anu shanda kubengi. Ashandi market ashadi iwa because iwa kwanisa kwa shanisa kutenga US. Because iwa ruti nshuwa wargo order ne US. So iwa kutiwa kwanisa kutenga US avasu kwanisa kutenga US. Kama $2 akudara kanzi konda ae. Asu tambi.
Amai Choriro vanoti kurambwa kwemari iyi kuchakonzera kuti mitengo yezvinhu ikwire sezvo ivo vachatangira kutengesa zvinhu zvavo kubva pamadhora mashanu zvichikwira.
Which means zvakureva kuti chinhu chese chakutangira pa $5. Hakusisina chinhu $2. Kana ini chinhu zvandaodha, handakunoisa makapu yangu ndangotangirawo pa $5. Kuti ndi avoid $2. Handikwanisa kumudza munhu kuti handisoda $2, asinongomudza kuti $5. Kuti auyewo ne $5 yakabata. Sasa zvakureva kuti kurema kwezvinhu zvakuramba zvichitorema wese each and every day kudhura kwezvinhu. Kuramba kwemari kusimuka kwechi kwemaprice.
Amai muchaneta mukunyadze avo vanohodha zvinhu kuHarare vanoti kwavanohodha vave kuramba mari diki asi vachiti hapana zvikonzero zvinogutsa zvavanoziva zviri kurambirwa mari. Ongororo yaitwa neStudio 7 inoratidzawo kuti zvinhu zvave kutengeswa nemitengo yakasiyana. Kana munhu achitenga $2, mutengo wechinhu unenge uri pamusoro zvichienzaniswa nemunhu ari kutenga nemari itsva $10 kana $20 sematauriro aamai Sheuta Chipuriro.
Heri kana wakuya $2, chakukwira. Changa chiri 25 cha 30, changa chiri 30 cha 35, changa chiri 35 cha 40, $2. Madola wadumaona.
Masoja anonzi ari kumbofamba vachimanikidza vanotengesa muzvitoro kuti vatambire mari iki idzi, asi izvi zvinonzi hazvisi kushanda sezvo vanobva vakwidza mitengo zvakanyanya. Mumwe mutengesa asina kuda kudomwa nezita anoti vave kutengesa rimwe ziso rakatarisa kuti masoja havasi kuuya here. Hatina kunzwa divi remasoja panyaya iyi sezvo mutauriri wemasoja vaAlfios Makotore vanga vasingabatike pambozhanhare yavo. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda neLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vaNyasha Muchichwa vanoti zvekumanikidza kuti vanhu vatambire mari hazvishande uye hapana kwazvakamboshanda pasi rose.
Zviro zvino hurumende yakabvumira kuti vanhu vashandise maUS dollars kutenga nekutengesa. Saka unoona kuti tinoona kuti vanhu vakawanda vanotengesa vakuprefera kana kuti vakunyanyodadaviravo kuti vagamuchire maUS dollars kudarika kutambira mari yemuzimbabwe. Rimwe dambudziko raitikawo futi nderekuti musystem medu mane zvakuita semune mari mbiri dzemuzimbabwe, iyo yakanzi bond note neiyo yakanzi bond note. Saka iyo yakanzi bond note vanhu vakawanda vamwe yakwanza apfungwa dzekutya kuti mangwane nongomuka isisashandi.
Vakuchishwa vanoti hurumende inofanirwa kugadzira mari hombe vachiti manyepo kuti kuve nemari hombe zvinokonzera kukwira mitengo kwezvinhu. Vachiti pari zvino pane mari diki asi mitengo iri kungoita chamuramba mhuru kukwira.
Inflation kukwira iri kukwira mazuva ese nemanotsi madiki wavo hatiri kuti ndiwo aripo, but inflation iri kuramba ichikwira. Hazvibvi kuchinja inflation nyaya yekuti tiri kushandisa tumanotsi tu, tiri kuti bvisai manotsi madiki moareplesa nemavo.
Mashoko kuvatore venhau, Reserve Bank of Zimbabwe yakati vanhu vanofanirwa kutambira mari yose nekuti iri pamutemo. RBZ yakatiwo vane mari diki idzi vanokwanisa kuenda kunodzichinja kumabhanga. Kurabwa kwemari diki kununzi kuri kuitikawo mumaguta akawanda anosanganisira Masvingo, Muchare, Karoi, Kadoma neBulawayo. Vemichova inotakura vanhu vave kurambawo mari yemunyika vachiti vanoda madhora ekuAmerica. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.